manera kana kamuri yeZimbabwe ino studio 7
tichitefenyura tiri mu Washington DC
lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manero akanaka vatereri tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wesvondo kubvumbi 21 2024 makatirira kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC nchiti hezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Tinenge tasvika pane zvataitsemerera ziya tichigone kunge tichisangana nemari iyoyo yebepa tichishandisa.
Governor weReserve Bank of Zimbabwe kana kuti RBZ vaJohn Mushayavanhu vanoti mari yose iri kudiwa yemazigi yapera kudhindwa.
Chitambirai kamarenyu kumagarages kwefiwoko hurumende iri kuramba. Right, saka zigi inherera haina mubereki. Saka kana mubereki wacho waramba kugadzi kuchengeta mwana wake mubereki enova hurumende. Oye isu chedu chipa muchatodhongi nebere.
Asi vamwe vanoti mari iyi kupedzera hoko padehwe retsindi. Tichakupai zvabuda mitambo yenhabvu yeCastle Premier Soccer League yatambwa nhasi. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri tichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Governor weReserve Bank of Zimbabwe vaJohn Mushayavanhu vanoti mari itsva yeZimbabwe Gold kana kuti ZIG yatodhindwa uye yangomirira kutanga kuparurwa nemusi wechipiri svondo rinouya. Vamushayavanhu vazivisa mashoko aya kubepa nhau reSunday Mail nhasi. Asi mari iyi yatotanga kukonzera gakava guru munyika vamwe vachiti kupedzera hoko padehwe retsindi asi vamwe vachiti inoshanda. Vamushayavanhu vanoti vane chivimbo chekuti mari iyi ichashanda sezvavakatarisira. Mukuziya nezvenyaya iyi tabata chipangamazano cheReserve Bank of Zimbabwe vaPersistence Gwanyanya.
Zvakakosha nekuti kana makaterera mukanzwa zvanga zvakutomutsa bongo zozo muvanhu achiti komari yebepa yacho iripi toda kuiona nekuti vanhu vanoda chavanobata muruoko. Saka ndinoti inini tinenge tasvika pane zvataitsemerera ziya tichigone kunge tichisangana nemari iyoyo yebepa tichishandisa. Asi hazvinei nekuti mari yakanga nekuti mari yanga ichitoshanda yemazigi kutaura kuno iri kutoshanda.
Munorevei apa mukatsanangura?
Iriko mari yemuchadenga iri kutoshandiswa. Ndini ndakambotsanangura paya ndikati mari yakanga yawanda muZimbabwe imari yemuchadenga ndiyo yatanga tichishandisa. Iye bepa iyi yanga yatosara shomanana zvokuti yakanga yakutongoshandiswa pashoma mumakombi kutenga pamisika. Ndo zvayanga yangosara ichiita nekuti yanga yasara iri pasi pechikamu chimwe chete kubva muzana, less than 1%. Saka ndinovimba kuya kwaichaita nedzikamo inenge yavapo zvinogona kunodzoredzera chimiro cheupfumi hwenyika chemari yedu yenyika. Nekuti izvo zvanga zvatosara zvaita kuti tanga tisina mari yebepa yekushandisa. Hachizicho chimiro chinotarisirwa. Tinotarisira kuti nyikawo inofanira kunge pamari yayo yekushandisa inenge iri yemusi yekubata.
Nyika ingade mari yakawanda zvakadii?
Zvikamu zvingabva pagumi kusvika pagumi nezvikamu zvishanu kubva muzana. 10-15%. Inganzi ndiyo mari yatingafunga kuti inga mari ingati indi siramberi senyika.
Asika va gwanyanya vamwari kuti mari inenge yatotanga kushaya simba tichitarisa zviri kuitika pamusika wemukoto apa.
Sekutaura kwamaita mukoto and kune vamwe vanomhanya kungoreva kuti mutengo wemari wasvika papi zvisinei nezviri kuitika pasi apa. Tinoona vanhu muzvitoro vanhu vari kungotenga nemitengo chaiyo iri pamari pamutengo wemari chaiwo chaiwo pabhanga guru rehurumende.
Avo vanga vari chipanga mazano cheReserve Bank of Zimbabwe kana kuti RBZ vaPersistence Gwanyanya vachitaura vari parunare kuChina. Sezvo tichitema tisina divi retakarerekera, tabatawo nyanzvi munyaya dzezveupfumi vachishanda neDurban University of Technology muzvinafundo Gift Mugano avo vari kunzi nevamwe muzanu PF kusanganisira mutauriri webato iri vaChris Mutsvangwa ndivo vevamwe vari kukonzera kuti ZIG ishaye simba nematauriro avari kuita vachiishora.
Vamutsvangwa vari kutaura zvenhema, vane shungu dzakawanda musoro mwavo. Kushaiwa simba kwemari yeZimbabwe hakuna kutanga nhasi, vakatanga 1997 musi wa 14 November ndaitowa form 3 ndanga ndisikatozivi chinonzi economics ndechipi. Saka havagoni kuti kushaiwa kwesimba kwemari kwemakore atakasangana namakore 26 tadosvika 27 years. Ndimugano ari kushoropodza nekuti pakati apa takarasikirwa nemari dzakawanda dzinonzi Zimbabwe dollars takabva nazvo paindependence, tikauya paUS dollar rikashayika zvakanaka nekuti tanga tisiri productive. Tikaenda paRTGS currency, tikabvepo tikaenda paZimbabwe dollar local, tikabva tasvika manje taapa ZIG.
Nechikonzero chei muchidaro?
Dzese dzinongofa mari idzo dzine nhawe kuti hadzisiri backed neproduction. Hakuna mari inosimba kana techiti tagadzira mari senyika totadza kuita production, nekuti tikasaita produce tichapesa tatenga zvinhu zvakawanda kunze kwenyika zvibudisa foreign currency, mari yacho yobva yatanga kuita crash pa black market, tetesa marets. Chimwe ndechekuti money supply, mari inoprintwa munyika irakawandisa.
Zvinorevei mungajekesa ipapo?
Takaona Zimbabwe yanga iri number 1 pasi rese gore rapfuura pakuprinta mari, nekuti mari yedu yakawedzera ne 2000%, dzimwe nyika dzichiwedzera mari ne 10%. Saka izvozvo tikaprinta mari yakawanda anopedzisira marara, hapana mugara. Ini handina mushina anoprinta mari, handisini ndino manager central bank, handisini ndiri kubhadhara maroads ari kubhadhara namutuli nxuve, ishandisa macash. Havisati zvambotarwa kueconomics, unogadzira mugwagwa necash. Chinotengwa necash ichingwa. Mugwagwa unoshandiswa inonzi long term finance, mabonds ndio anoshandiswa nongare 10 years 20 years kwete kugadzira road ungaonotenga chingwa. Saka mari iyo yapo ama contractors uende pamusika mutema onotenga mari pa black market ma US. Saka chimwe hurumende yeZimbabwe dzigiri budirira izvo zvivari kuramba mari yawo yehurumende. Takavataura kuti kana imi mechitenda mari yenyu kuti inoshanda, right, chitambirai kamari yenyu kuma passports, chitambirai kamari yenyu paduty. Vanhu pavanobuda kunze kwenyika vanotenga macommodities avo kuma tax shop, ngavabhadhire duty neZIG. Chitambirai kamari yenyu kumagarages kwefiwoko, hurumende iri kuramba, right. Saka ZIG inherera haina mubereki. Saka kana mubereki wacho waramba kugadzi kuchengeta mwana wake mubereki enova hurumende, ko isu chedu chiipa muchatodhongi nebere.
Nyanzvi munyaya dzezveupfumi vachishanda neDurban University of Technology muzvinafundo Gift Mugano vanga vachitaura vari parunare muHarare. Sangano remubatanidzwa wenyika dzekumawirira reEuropean Union rinoti ndiro rinotenga maruva nezvimwe zvepamagarden zvakawanda kana kuti horticultural products kubva kuZimbabwe kudarika dzimwe nyika dzose. Izvi zviri kuuya panguva iyo vehurumende neZANU PF vachiramba vachichema-chema nerekuti zvirango zvakatemerwa nyika ndizvo zvapa kuti upfumi hugwadame. Mashoko eEU aya ndiwo anotaurwawo nehurumende yeAmerica kuti yakatemera zvirango vanotonga nedemo nekuita uori vakaita semutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa. Asi hurumende inoti zvirango izvi zvakatemerwa nyika nekuti yakatora minda kubva kuvachena ichipa vatema. VEU nemuzinda weAmerica muZimbabwe vanoti vanenge vari kumusika weZimbabwe International Trade Fair kana kuti ZITF uri kutanga svondo rino kuBulawayo. Mukuzeya nezvenyaya yekudyidzana kweEU neZimbabwe, tabata nyanzvi munyaya dzezveupfumi vachishanda nekambani yeUnderhill Corporate Solutions vaED Mahembe.
Zvinokudzwa kuti kune mukana uripo kuti Zimbabwe itengese zvinhu zvayo kuEU, ende mukana uyu wagara uriko kwenguva yakareba. Ndozvaya kuti panhu vanoti kutaura nemasanctions, asi mukana uyu haunambogara wavharwa, nokuti hakuna zvetinoti Zimbabwe exports neimports hazvida kugara zvambovharwa. Changa chakangovharwa ndechekuti pane mamwe makambani angaiswa pamasanctions nevamwe vanhu vangaiswa pamasanctions, asi zvekutengesa nokusatengeserana zvagara zviripo. And ndinotofara ndichiona kuti EU vari kuuya kuZimbabwe here, vari kuzama kutiratidza kuti ushamwari hwo huripo uye mukana uyo huripo.
Zvinorevei mungajekesa ipapo?
Zvireva kuti makambani edu muZimbabwe vanoda kutora mukana uyu, mukana wakanaka chaizvo, nokuti number one vari kuti kune chino chavanoti duty free, kureva kuti katinenge tichiita ikoko zvinhu zvedu hazvinenge zvisingaecharge duty. Number two vari kuti inonzi quota free. Quota free ndeyekuti havana limiti kuti kana matipa zvakawanda zvakadai kana matekesa zvakawanda zvakadai chiregai. Saka mukana wakakura chaizvo kuti dei kuri kuti vanhu muZimbabwe kunyanyanya veZimbabwe Trade Fair nevamwe vakatora mukana uyu kuti vakwanise kuti vanokwanisa vavo kuexporta vaexport.
Tiri kunzwawo veEU vachiti vanenge variko kuZITF gore rino. Musika uyu wakakosha zvakadii weZITF?
ZITF yakakoshesesa kuti vanhu vanatsokunzwisisa kuti wakosha sei. Topa kunzwisisa kuti chinonzi World Trade Organization ino unova iyo totongoti bato rakaitwa United Nations kukurudzira kutengeserana pakati penyika uyezve kutengeserana munyika. Saka ZITF iyo inofamba nedonzvo iroro kuti tiwane kuva netrade kana kuti kutengeserana pakati peZimbabwe nedzimwe nyika. Saka ndo panotatsokutaridzwa zvinhu zvese zvinogadzirwa muZimbabwe zvinenge zvine mukana wokuti zvitengeserwa muZimbabwe imomo, asi kunyanyanya zvinge zvinotengeserwa kune dzimwe nyika. Saka kana tikakwanisa kushandisa mukana yakadai seizvozvo, zvinoreva kuti vanenge vachida kutengawo zvinhu muZimbabwe vanouya vachizviona, yatoti showcasing, voona vachizviona kuti muZimbabwe unogadzirwa zvinhu zvakanaka kudai vokwanisa kutenga.
Nyanzvi munyaya dzezveupfumi vachishanda nekambani yeUnderhill Corporate Solutions vaED Mahembe vachitaura vari parunare kuSouth Africa. Iko zvino tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Mukuru wechitendero muIran Ayatollah Ali Khamenei vatenda mauto enyika yavo nekwavati kubudirira kwaakaita nekutumira ndege dzemhando yemadrones kuIsrael uye kudonedza zvombo zvakakandwa neIsrael munyika mavo. VaKhamenei vasangana nevakuru vemauto enyika yavo nhasi. Nekune rimwe divi, Israel inoti yakakwanisawo kudonedza zvombo zvakawanda zvakakandwa neIran munyika iyi. Iko zvino tochienda kuna Taboka Ncube achitipa chirongwa chinotarisa zviri kuitwa nevechidiki kana kuti Youth Forum.
Ndino kugamuchirai kuchirongwa chevechidiki chesondo rega rega chamunopiwa neni Taboka Ncube ndiri muWashington DC. Nasi taita rombo rakanaka tine hurukuro navaLuke Mugobo, avo vakatanga sangano rinobatsira vechidiki nevamwe rinonzi Chipinge Vulnerable Children Intervention Program. Ngatinzwei vachitsanangura.
Organization yedu iripo kuedza kuti vana navana shirikadzi nemayuthi tivaitire zvinhu zvekuti vashandise maoko avo. takaenda kunoti maisi edu mazhinji vakuita maningi zvindu zviya zviri ngatinge chirungwa dono shona itikati abstract zvindu zvekuita zvisina maningi maoko mukati saka takaenda kunoti kavadzidzisa kuti zvakakosha kuti vashandise maoko avo
pane mabasa akaita sei amuri kuvadzidzisa
ngatitore typical example yekwedu kwatiri kwetinoshanda tiri kuchipinge uko Chipinge injimbo ine miti yakawanda mawaitera magum tree zvekuti tinofunga kuti susuka vana vakomana ava nevasikana tinoda kuti vashandise maoko kwavo kuita zvekunasira furniture vari vasikana nevakomana vachiita zvekusona izvi kugadzira sipo kugadzira kobura zvinhu zvakaita saizvozvo zvavanokwanisa kuita ndo zvatinenge tichivadzidzisa semuenzaniso
vana vabatsirika vawanda sei kana kuti vese vagona kubatsirika nesangano renyu vawanda sei uyezve ndezvipi zvimwe zvezvinhu zvamakatarisira kuti munge muchiita munguva inotevera
pari zvinezvi nekuti organization yedu ichiri diki tine vana 10 vari kuenda kuprimary vatiri kubhadharira maschool fees kuvakomana tine almost 20 vatiri kushanda navo vana mai tiri kushanda navo vanosvika 20 saka kune vakomana nevasikana vatinoti mavulnerable youth ava nevamawidho achiri able tiri kushanda maningi navo tichipa inonzi psychosocial support zviya zvekutoonana navo totaura navo teinzwa zvavanofunga vari vakomana nevasikana teidhiskasa navo matopical issues teitaura navo teivapa guidance and counseling ndo kwatakanyakurerekera ikoko asi nekuenda kwenguva definitely tinoda kufunga maningi ngebig program yatinofunga ndiyo inozi YEP youth education pack
zvichida pane vamwe vakaterera vangadawo kuti vabatirane pamwe chete nemi vanogona kukubataisei
vakasununguka chaizvo chaizvo kutibata noti nesaling mari asi ngemaidea chaiwo chaiwo nekuti zvekubatsira izvizvi hationi zviri zvinhu zvekuti ungati ndoda kuzviita ndiri ndega saka tingavada stiri kuti vatibate vanotibata veishandisa foni inoti +263 785 632 642 kana kuti +263 787 565 254
ndeapi mamwe mashoko amungada kusira vatereri tichitarisa basa ramuri kuita iri uyezve kurudziro yamungapawo kuvamwe
ndikada kupedzisira nemashoko anotika muupenyu zvakanaka kuti zvidiki zvatiinazvo izvozvezvo togovanawo nevamwe ngechirungu ndingangoti need to be very unfortunate kuti munhu wodya sadza uri wega mamwe vachishupika kana kuti vasina zvavanoita saka ndaida kupesa nechitika mawidows edu shirikadzi dzedu idzi nemayouth edu atiri kuona nhasi unoyo tikavatsvakira zvekuita belief yedu ndeyekuti definitely vanokwanisa kushandisa maoko avo then mitoriro kurovana nezvatinoona zvese zvekuita musikanzwa zvinopera nekuita zvishoma because tinenge tadzidzisa aculture yehard work hard work ndiyo culture yatinoda kuti dai mayouth edu vangaramba vakaibatirira kuti nyika yedu ibudirire
kwanhasi togumira pano manzwa hurukuro yataita nava Luke Mugobo avo vakatanga sangano rinobatsira vechidiki renevamwe rinonzi Chipinge Vulnerable Children Intervention Program ndinokutendai vateriri kunge mange muinesu muchirongwa chedu chanhasi tinokupai zvekare chimwe chirongwa chevechidiki sondo rinouya ini ndini Tavoka Ncube ndiri muWashington DC
tinotenda Tavoka iko zvino tochienda kuna Tanonoka Wande achitipa chirongwa chinotarisa nhau dzezvitendero kana kuti religious forum
Yesu simba rangu muri
simba rangu muri simba rangu unondipa simba
Manheru akanaka vatereri ndinokuchingamidzai muchirongwa chenyu chezvechitendero nhasi ndinokupai maaudio amakatumira kuchirongwa chino muchipa pfungwa dzenyu pamusoro penyaya yechitendero chechikristu nezvechivanhu
ngavarege kutaura vachiti varungu wakatiunzira umwe Mwari. Mwari akasika denga nenyika napasi, haana kusika denga nenyika napasi rewarungu, haana kusika nedenga repasi rewatema. Zvinotaurwa nebhaibheri kuti kuMount Sinai kwakabuda murenje mana nezvihuta zvakadyiwa nevana vaIsraeri. Munyika menyu muno muZimbabwe makanga muchiwanikwa kumuti usina zita, sadza raiwanikwa pamuti. Kuchikomo chematojeni chiripo nhasi paMatipereland South apo kwaitaura Jehovha Mwari, asi ivo vakati midzimu yavo nekuti havana kunge vachiziva kuti midzimu iyoyo yaitaura kupi. Nhasi tinoda kuti tiwatiudze ivo mai awa kuti havana here munhu wedzinza remwari wewadzimu wavo aitaura pamatojeni uye angavabatsire kuti pamakomo epamatojeni pataure? Havana here umwe hama yemidzimu yavo yakange ichibuditsa sadza kumuti usina zita, vandotaura naye andouchirazve sadza iroro riwanikwe? Jehovha Mwari mumwe chete Baba, asi nhau yemidzimu nemitupo yavataura iyo werengai pana waRoma chapter 1 verse 21 kuenda ku29. Ndanga ndichida kutaura zvikuru paverse 22-23. Inoti kunyange waiziva Mwari havana kukudza Mwari saMwari, asi wakatotora Mwari kuwachimuita mufananidzo wechinhu chinofa, wakatora Mwari wachimuita mufananidzo wemunhu anofa. Mufananidzo wemunhu anofa ndipo panowanikwa midzimu, nekuti midzimu inowanikwa pamunhu akafa.
Makadimukoma tanonoka. Ini maonero angu ndeyekuti dei zvichinzi zviri kuenderana zvitendero izvi, tingadai tose mazuva ano taakuendesa nyaya dzidi kuna Jesu Kristu, because iyeye musika wanhu wavanoti ndiye musika wavanhu wavanotumira nezvinhu akazviramba, akatumira Jesu aona kuti nyika yavora nezvivi. Jesu akauya akafira nyika, Jesu ndiye akazoitira kuti shoko richifamba richisvika kuAfrica, nekuti wakazotisiyira shoko muna Matthew chapter 28 verse iria 19 na 20, inoti endai naizvozvo mudzidzise marudzi ose, vababhatidze muzita raBaba neremwanakomana neremweya mutsvene.
Nhau yataurwa iyo yezvechitendero namuzvarawo ataura kuti tinotenda kuvadzimu wedu ndiwo chokwadi chaichaicho ichocho. Izvi zvevau izvi ndezvekubatira pamusoro. Ndichiri kuyeuka rimwe gore ndishandira umwe muchena, akandiudza kuti African, that's why muchisuffer more. Makarasa chitendero chenyu mukada chevamwe, saka muri kunyanya kutambura. Isu tinokoshesa midzimu yedu. Tarirai makare kare kwaibikwa Mukwerera, mvura yainaya zvakanaka, kukaita matenda oenda unobvunzira masvikiwo. Chero nguva yehondo chaiyo chaiyo vaienda kunobvunzira kumasvikiro, tofamba sei? Asi nekuda kwekuti vachena vaida ufumi hwedu, vakazoona kuti simba revanhu hautirikwanisi, ngati varasise chitendero chavo. Tikavarasisa zvatiri kuda zviyana godhi nemombe neufumi hwese hwemunyika muno, vanokwanisa kuzvitora. Ndozvakaitika, ndobva vatipa izvozvo.
Pana Atete vataura nezvechitendero chechivanhu, eya vanoziva chokwadi. Ini ndinovatsigira nekuti chitendero chedu chaitonamata zvokutoenda kuna Mwari. Tikatarisa ivo vekuchecha vechikrishaniti, vanochengetedza mitemo inogumi. Isu isati vauya kuno nechikrishaniti kuAfrica, mitemo inogumi taingoitevedza.
Ndoda kutsigira hangu mufundisi chavasarira pari kutaurwa nenyaya yechikristu netsika. Pane pavasirira ichi, kana iri nyaya yechivanhu, chainonetsera ndechekuti izvozvi hakuna achaziva kana kugona kuchiita chivanhu chacho nemazvo.
Vateereri, ndipo panoperera chirongwa chedu chanhasi. Kana muine mibvunzo kana zvamunoda kugovana nevamwe vateereri, tumirai maaudio enyu kuWhatsApp number dzezvechitendero dzinoti +1 301 919 8140. Ngatisanganei zvakare zvondo rinouya, apo ndichikunzirai chimwe zvechirongwa chezvechitendero. Ndichikusarisai nemufaro, ndini wenyu Tanonoka Wande, ndiri kuVOA Studio 7, Washington DC.
Tinotenda tanonoka wande uye tinodawo kupa kutenda kuchikwata cheChrist Like Choir chine kambo Jesu isimba rangu katinoshandisa muchirongwa chino. Munhau dzemitambo tochimbotarisa zvabuda mumitambo yeCastle Premier Soccer League yatambwa nhasi. Highlanders yarohwa 2-1 neChicken Inn. Dynamos yarohwa Tail 1-0. Manika Diamonds yarohwa Capes United 1-0. Wange yaita Mangange 0-0 neNgezi Platinum. Bulawayo Chiefs yarohwa Simba Bora 1-0. Muguziya nezvenyaya yemitambo yatambwa nhasi iyi, tabata nyanzvi munyaya dzemitambo momoyo akambotambira chikwata cheCapes United neBaimo, tikatanga nekumubvunza nezvemutambo weDynamos neTel 1.
Iko zvinoizvi nemafambiro anga achiita maresults eDynamos zvakasingafadzi. Vanotungamira chikwata vanga vasiri kufara, masupporters vanga vasiri kufara. Saka dai kuri kunzi nhasi havana kuwana result yawana yekukunda iyoyi, dai tiri kutotaura imwe nyaya izvozvi. Nekuti vatsigiri vacho havana patience, zvekumira vachimirira izvozvo havana. Ende uyewo Dynamos setimu hombe kwairi kwacho kwayanga irivo palogo hazvinyatsoratidze ukuru hwedynamos. Saka indinoti result yakanaka chaizvo kunakaka nekuDynamos uye nekubhora rese remuZimbabwe.
Totarisawo mumwe mutambo wanga wakatarisirwa nevakawanda pakati peHighlanders neChicken Inn.
Mukadzitarisa timu idzodzo munoona kuti dzagara dzichingonetsana gore negore. Idhabhi. Saka nekuti dzese dziri kubhuruwayo, bhora iroro ragara rinonetsa. Vakomana vanenge vachigara munzvimbo imwe chete vanogara vachitaura nezvebhora iroro. Saka kuti unyatsoti inenge inokunda imwe ndeipi unoishaya. Asi nhasi veChicken Inn zvavo mukatarisa pavanonyura panonzi paTwitter, yaakunzi X zviya, mukatarisa hendo yavo yeChicken Inn vanga vachingoshoropodza Highlanders kubva nezuru, kubva kuswera kwane zuru, ndingangoti sondorese. Asi ndazongofara kuti vakwanisa kuzadzikisa nekukunda kwavaita Highlanders. Asi mutambo uyu kazhinji kacho unongoenda kwese. Saka ndinodayira kuti changu nyanya kurwadza ndechekuti vakoma vaHighlanders ndivo vanga vari pahome, uyezve vanga vatanga season zvakanaka namurayiridzi wavo mutsva Kaini.
Totarisawo Capes United yarwa zvakare neManika Diamonds 1-0. Zviri kufambawo sei Capes uku?
Capes ndingati gore rino yanga yatanga zvakanaka, asi nyaya inoyanyonetsa kuCapes ndeyekuti havana iye yatinoti consistency. Havakwanisi kuramba vachitamba zvakanaka svondo rino nerinouya nerinouyazve. Vakatamba zvakanaka svondo rino rinouya vanogona kutadza, vakatamba zvakanaka svondo rino rinouya kunewa. Saka haisi timu yekuti mungatomira muchitemba kuti timu yedu. Uyezve kuCapes nhau dzemari iko nei dzakati nyararei, asi kazhinji kacho mukaona yatanga kudyiwa kunogona kunge kune zvimwe zvaakutotaurika kuseri ikoko.
Nyanzvi munyaya dzemitambo momoyo akambotambirawo chikwata cheCapes uye cheBaimo achitaura ari parunare muHarare. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau zvakare. Governor weReserve Bank of Zimbabwe vaJohn Mushayavanhu vanoti mari yose iri kudiwa yemazig yapera kudhindwa, yangomirira kuparurwa svondo rinouya. Asi vamwe vanoti kudhinda mari itsva uku kupedzera hoko padehwe retsindi. ZITF yotarisirwa kutanga nemusi wechipiri veEuropean Union nemuzinda weAmerica muZimbabwe, vachiti makambani anobva kunyika idzi anenge ari pamusika uyo. Sezvo nguva yedu yapera, regai tichikusiyei muina Gibbs Dube munhau dzeIsindebele, asi musakanganwe kuteerera chirongwa chedu mangwana nenguva dza7 PM.
Soku isika atisenda baku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela ku Studio 7 yesonto mhla ka 21 kumabaza 2024 ngo Cape Stube. Endabeni zethu lamhlanje, ibhanga leReserve Bank of Zimbabwe lithi selimise amakampani ambalwa ukusebenzisa amabhanga ngoba ayala ukusebenzisa imali entsha eZimbabwe Gold. Abathenga bethengisa impahla bakhala ngokuwa kwesisindo seZimbabwe Gold kumbe izigi.
Osiphatheleni mina ngombono wami ngibone ngani ngezisebenzi kahulumende, izisebenzi zabantu esingathi izisebenzi zasemabhenki.
Abakubandla elibusayo bathi amakampani akwezela ukugudeka kwesisindo seZimbabwe Gold.
Abantu baphathelisa ama-shops kaba advertise ukuthi sinkwa yi-13.5 zig or $1.
Sizalethulela ezamasiko ezabatsha lezokholo lwesiKristu. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Ibhanga leReserve Bank of Zimbabwe lithi selimise amakampani ambalwa ukusebenziswa yamabhanga ngoba ayala ukusebenzisa imali entsha eZimbabwe Gold kumbe izigi. Iphephandaba leSunday Mail lithi sokuvalwe ama-accounts amakampani alijumelane lanye 11 abengafuni ukusebenzisa imali le. Awavezwanga amagama amakampani la loba nje ukucatshangelwa ukuba adlelana lohulumende. Kusenjalo abathenga bethengisa impahla emgwaqweni bathi manje idola elilodwa elemelika lithenga amaZimbabwe Gold angamajumi amabili 20. Emkambo kahulumende idola lithenga amazigi edlula kancane ijumi lantathu. Omunye wabathenga bethengisa emgwaqweni koBulawayo uNkosazana Charity Mpofu ukhala ngokwenziwa ngabathengisa imali emkambo kwensida.
Into enzakalayo ngemali yakithi le eZimbabwe esingathi izigi awungeke ukuzwisise, kodwa okukhona ngezigi ukuthi ivele yona izigi ingakatholakali injalo iqeda ukuthi sesiyazisiwe ukuthi sesilezigi. Ama rates akhona ahle avela ahlukana lawe esingathi interbank rate kahulumende. Okuyikuthi osiphatheleni asingeke sisho ukuthi ngabantu nje from nowhere abavuka sebekhweze irate baphinde bayehlise. Osiphatheleni mina ngombono wami ngibone ngani ngezisebenzi kahulumende, izisebenzi zabantu esingathi izisebenzi zasemabhenki, ngoba uyafumanisa ukuthi bahlezi belamazigi amamiliyoni lamamiliyoni emafonini, ngaze uhambe ufuna ikhokheshi yemalini, ngaze uhambe ufuna i-foreign currency yemalini, ngabantu abahlezi belayo leyo mali. Kodwa okusuka kumangazeki ukuthi uyazibuza ukuthi bayithatha ngapi, ivela nga, onguye okhontrolayo ukuthi abatshele ngamarethi ngubani. Okuyikuthi imibuzo enjengaleyo, I think mina ngombono wami vele osiphathileni ngathi izisebenzi kahulumende kumbe izisebenzi zasensitha zasemabhenki. Ngoba eqinisweni akula muntu ongavuka kusasa esesithi hayi idola seliyimali engaka. Sasavuke futhi esesithi hayi idola eseliyimali engaka.
Singathi vele kwenzakalani kubo siphatheleni lapha mampofu, akusicothele kancane.
Okwenzakalayo kubo siphatheleni ukuthi imali i-foreign currency ingaba ku-demand, yikho kusuka kuyise amandla emali yakithi. Isiba ku-demand njalo iyenziwa ukuthi nxa uhulumende engaholisa ama-civil servants. Ukuhola nje kwama-civil servants kuvele kuwise amandla emali yakithi. So kukhweza ke u-demand ye-foreign currency ngoba yilo lalowo wenza i-civic servant, wenza yithi thina esiphila ngokuthengisa ukodwa lokuthengisa, sonke i-foreign currency siyayidinga. ngananzelela izi ezindlini lapho esirenta khona omastanda abaningi baba befuna icurrency, i-foreign currency. Sinanzela lapho esithengisela khona nxa sesithi sibhadala ama-rentals kufuneka i-foreign currency. Okuyiyo i-foreign currency ethi yona nxa ama-civil servant eseholile sebuya kithi ethenga i-foreign currency. Thina lathi leyo foreign currency sesiyayidinga kubo siphathelene. Kuyadala ukuthi ngobudimandi bayo bahlale nje bekhwezile ama-rate. Bakhweza ama-rate kusiya ngedimandi ye-foreign currency. So mina engako engubonayo ukuthi ama-rate isikhathi esinengamandla ezigi awiswa yi-demand ye-foreign currency. Ukuthi izigi ibe lamandla ukuthi i-foreign currency ibe ihlale ikhona itholakale emabhenki. Ithi civil servant umuntu ophila ngokuthengisa ibani lobani ayithole emabhenki. Yikho kuzayenza ukuthi nxa i-foreign currency itholakala wonke umuntu esiba le-access le-foreign currency kuzayenza ukuthi imali yakithi ibe lamandla ngaso sonke isikhathi.
Lo ngunkosazana Charity Mpofu othenga ithengisa impahla koBulawayo. Sixoxela esenkulumane. Ngasenelisanga ukukhuluma lesiphathamandla zikahulumende kanye le-Reserve Bank of Zimbabwe ngodaba lolu. Sixoxela lomnumzana Patson Sibanda osekela ibandla le-ZANU-PF njalo uthakazelela ezomnotho.
Yithi esesiqalisa futhi imshikashika ngoba amaZimbabwens siyantunyiswa ngama-sanctions, siyantunyiswa ikuthi uthi umkhonomi wethu umelele emalini kuphela, imali leyi hhayi izimtshela siyibulalena siyibulaleni. Okwakhathesi izigi kayekho ezandleni zabantu anti, kodwa ikhona emafonini. Angingathi mina ngizodinga i-airtime efonini ukuthi ungithumezile, wena busulithengisa izigi lapho osuqalela khona ukuphathelisana khona. Abantu bayaphathelisa ama-shops gaba-advertise ukuthi isinkwa yi-13.5 zig or $1. But wena ungavele uthi uthengisa isinkwa usithethe kolobhens, ulobhens akuthengisele isinkwa lesiyana abe sekunika wena ngedola kumbe kunike nge-86 cents kumbe kunike ngemalini, ubusuyathengisa ngezig usuyibiza 20 zig. Yona ebhenki ulobhens ihamba athathe imali nge-13 zig. Kulapho uqalisela khona ukuphathelisa. Ukuphathelisa lokhu akusikho ukuthi kusezitridini. Okwezitridini lokana kwabesobonakala ukuthi sizithwalele izimali zangikhona ezandleni othini lathi siphathelise.
Nxa sikhangele baba Sibanda kuya ngaphi konke lokhu phela siyabona ukuthi iziki yankona leyo kubona phela kukhanye phela lokuthi kuhamba njani.
Izigi gaba akube le Consumer Council of Zimbabwe or any other organization engakwanisa ukuthi ivikele izigi abantu bezitolo babotshwe. Ungafaki irate engekho ebhenki. When you are trade uhambe wathenga izigi akho wathenga lakho kuthenga. Xa izihluko athenga emazweni iyehlulekiswe ukuthi hayi abantu imali abayithweleyo ayikwanisa ukuthi ebathengisi bayoda ngayo emazweni. But nxa ila umuntu angavele athengisa isinkwa sago Bakers in Lobels what umbo labo noname bagcwele lapha eZimbabwe. But buze sithi wena 20 zig, nguwe ososenza inflation, nguwe osukonzerisa inflation, yibo osiphatheleni asebeqalisa bentshontsha imali beyilutha sikhangele ezethu ezandleni ukuthi manje nizakudla njani. So ngicela ukuthi i-Consumer Council of Zimbabwe ngifuna ukuyibiza ngesidala sami njengoba ngiziluphalela nginje, kufonywe enye i-organization ezangena shop to shop, shop to shop, abantu abathengisa njalo kuvalwe lokho ngoba asivumi ukuthi singaphatheliswa ngokuthi ngeni kabantwana bami lofu yesinkwa eyi-13 zig ibisisiya kuba yi-20 ngokuthina ule chance yokuthi izigi leyi ngene efonini yakhe ngoba silayo ezandleni lapha. Lokho engiphinda, izigi leyi ayisoze iluze i-inflation ingakasekulate. Isisekulate ku-social media and lakhona kokuthi siyatransacta ngamafoni, then abantu sebeqalisa ukuqilana khonapha kulapho uqalela khona umsindo.
Lo ngumnumzana Patson Sibanda osekela ibandla le-ZANU-PF njalo othakazelela ezomnotho. Sixoxela ekoBulawayo. Sengangeni kusigaba esilandelayo, sike sikhangele sivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Umthethwandaba eNew York uqala kusasa ukuthonisa icala eletheswa owayengumongameli umnumzana Donald Trump ukucatshangelwa ukuba wahlawula imali owesifazana othengisa ezocansi uStormy Daniels ngesikhathi kankasela ukhetho olwaqhutshwa ngomnyaka ka-2016. UTrump uyaliphika icala leli. Umongameli Volodymyr Zelensky wawale Ukraine uthi ilizwe lakhe lizakwenelisa ukwehlula ele Russia lingathola uncedo lwezikhali kulandela okwethulwe lidale le-House of Representatives izolo evume ukuthi linikwe amabhiliyoni adlula angamajumi ayisithupha 60.8 billion dollars yokuthenga izikhali. So isikhathi sezamasiko.
Sigcina amasiko
wethu.
Kwezamasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke, namhla sixoxa umbukiso omkhulu ozayo. Umbukiso lo uzaqhutshwa ngoNtulikazi. Ake sizwe namhlanje ke sile ndoda elandela ezamasiko njalo eqhuba ezamasiko.
Ngiyalibingelela abalaleli, igama lami nginguPhilani Ncube weMatibeleland Cultural Awards. Sizabe sile umthondi cultural expo lapho sinxuse abaphathekileyo kwezamasiko iMatibeleland jikelele, ama weavers abemgido yesintu abagudulayo bececisa izindlu zemakhaya, abapheka ukudla kwesintu, izimbongi, ikanjalo kanjalo. Sikhangelelele abagida umgido wesintu okuthiwa yihosana bevelela kwele eBotswana. Kusenjalo sidinga ukuxhaswa ngokuthi laba abenza ngezesintu bevelela kubo Vic Falls, Bellbridge, Matobo, Plumtree lesigodini benelise ukufika kulo mcimbi.
Ye, bala khonapho ke ngamaphishane mphowethu.
Umcimbi lo lonyaka uwenzakala okwesihlanu lesithiya kalontathu. Njalo sikhangelele ukuthi kube labantu abafika phose 200 bezobuka lo mcimbi. Injongo yethu ngiyokumakhetha laba abenza okwamasiko umhlubulo weMatibeleland ukuthi benze inzuzo ngemisebenzi yabo abayenzayo lokumakhetha iMatibeleland jikelele.
Ye, lo ke ngubaba uPhilani Ncube okhokhela inhlanganiso yezamasiko. Ungadinwa lokusasa ba.
Sigcina amasiko
wethu,
sigcina amasiko
wethu.
So isikhathi sezokholo lwesiKristu sinontukamini komo.
Siyahlangana zihlobo ezithandekayo kuhlelo vuselela umoya. Igama nguNtungamile Nkomo. Namhlanje silomfundisi Thandeko Zintimkandla.
Bathandwa benkosi, sibongeke isipho sempilo uba singenile kulolu suku. Kungakhathalekile ukuthi sikhonona sikhala ngani, kodwa ukukhulu kakhulu ukuthi usasiphile isipho sokuphila uze sihlangane sabelane leli lizwi lanamhlanje. Lapho esabala khona ku-Exodus 14, ngesikhathi sehlukana siqale kuverse 14. Angisoze ngiyibale-ke, abafuna ukubala bangabala u-Exodus 18 sisiya kuma ku-16. Ngithanda ukuthi-ke namhlanje sikhumbuzane ngamandla kaNkulunkulu nxa sikhona phakathi kwezinkinga nencindezi eziningi. Siswela konke esifisa ukubana sibe lakho, ngoba nayilo lalowo muntu empilweni yakhe nxa ephila ulamaphupho awaphuphayo ngempilo yakhe. Abazali baphupha ukubana abantu ababo ababazeleyo babe ngabantu abaqotho abaqondileyo abazabagcina njengoba nje kuthiwa ukuzala ikuzelula amathambo. Kodwa abanye ke abazali endaweni belulwe lawo mathambo bayephulwa lawo mathambo nabantwana ababazeleyo, labantu abahleli ezigabeni lezigodini ezishiyeneyo nxa bekhangele phakathi komphakathi bayaphosa ilihlo babona ukuthi kambe ngubani ongasisiza kule ndawo. Babe sebekhetha lo bamkhethayo ukubana abe nguye obakhokhelayo ukwenzela ubana uhambo lwabo lwempilo yasemhlabeni lube lula. Namhlanje ngithanda ukuthi ngithi-ke mna amafishane, uNkulunkulu-ke iingxaki zonke lezi ngakutsho ukuthi kaziboni kazazi, uzikhangele ngoba yena kacwayizi kalali kozeli. uNkulunkulu-ke labantu hamba kwa-Israyeli besuka eGibhithe beseKhenani, bona babecabanga ukuthi njengoba uNkulunkulu enguNkulunkulu uzabanika amaphiko bandize nje bangazi bangena phakathi kwenkinga. uNkulunkulu akasebenzi njalo ngombono wami. uNkulunkulu uyavuma ukubana singene phakathi kobunzima obumangalisayo, kodwa bese sithi phakathi kwabo bonke lobo bunzima ukhona yena
uyasilwela thina sithule sime ngokukholwa lokuthandaza kwenjoba uMose esitsho uverse 14 uJehova uza kunilwela lina lithule lime ngokholo ngokumethemba uJehova ngoba yena akalali engutsho ukuthi abantwana bakwaIsrael besuka eGibhithe ngazothatha into le othwa yimap ukhangela ukuthi iGibhithe ingaphi ukhangela ukubana iCanaan kwiPalestine ingaphi uyafucula kule nkalakatha olwandle lokuthiwa lulwandle olubomvu uNkulunkulu kazange alomise lona lolo lwandle olubomvu okwakumele abantwana bakwaIsrael badabule phakathi kwalo izikepe zazingekho babe ngasoze benele mhlawumbe kanti lempi kaFaro yayisiza ngamahashi labo bonke ukubana bababambe bababulale babuyisele ebugcilini bafika ke ekhunjini lolwandle olubomvu bathi ngu baswela ukubana kuzahamba njani zihlobo zenkosi ezithandekayo ngomunye lomunye wethu silazo isikhathi lapho esilandelwa khona yibuhlungu izitha zinkinga njengoba silazo akukhathale ukuthi inkinga bani ibunzima bani kodwa kuyasilandela kusibandezele ekhoneni abantu bakwaIsrael sebefikile ekhunjini lolwandle olubomvu uNkulunkulu wenza izimanga zihlobo ezithandekayo kuthi wathi kuMose phakamisa induku yakho wehlukanisa amanzi abantwana bakaIsrael bachaphe emhlabathini owomileyo uNkulunkulu yakwenzela isimanga namhlanje ungakholwa kuye ngokholo olufana lalolu uMose alwenza lokuphamisa induku uchapha abantu bamangala ukuthi uphume njani enkingeni yena asikhulekele thixo ezimanga simangalise empilweni zethu uzube lathi izikhathi zonke amen
lolo bekulohlelo vuselela umoya silomfundisi Thandeko Sintimkandla thiyani indlebe kuhlelo lunye ngeviki ezayo lilami untungamile inkomo
siyabonga kakhulu untungamile inkomo sike sizwe ezabatsha
Siyalamukela kusigaba sabatsha. Igama lami nguTabo Kancube. Namuhla sixoxa loMnumzana Mnyaradzi Masiwa ngokuqhakatheka kokusetshenziswa kwemichina yakulezi insuku le-internet ekuthuthukiseni kwemfundo ikakhulu emaphandleni. UMnumzana Masiwa ulela amalungelo ababalisi bemaphandleni ekunhlanganiso ye-Amalgamated Rural Teachers Union.
Bona kuyinto eqakathekileyo ukuthi emakhaya abantwana abebe le-access ku-internet but sibona njalo ukuthi 70% of abantwana besikolo basemakhaya njalo ungakhangela emakhaya akula internet akula ama-gadgets njalo even lama-teacher afundisa emakhaya ngabala wona amafoni izikole ezemakhaya azila i-intanethi
i-intanethi izifundi zisebenzisani kuyini okwenza ibe yinto eqakathekileyo kulezi nsuku
asikhangela kathesi ukufunda kwenziwa kakhulu ku-intanethi ama-research ayenziwa ngabantwana ama-project ayenziwa ngabantwana okwakungamakhala kathesi sokungama-school-based project konke kuyenziwa e-intanethi but sibona kuyinto eqakathekileyo ukuthi uhulumente eqakathekise ukuthi okutholwa ngabantwana abase ma-town kuke kutholakala njalo emakhaya
kungaba kulomahluko na phakathi kwababalisi abasemaphandleni labasemadolobheni nxa sikhangela indaba lezi
yebo sibili liqiniso lelo kunomehluko omkhulu kakhulu phakathi kwababalisi laba ngoba ababalisi abasemakhaya ababala i-access to internet njalo bangena emadrobheni kumbe kanye ngenyanga so vele into ze-internet bahle bakhohlwa ngazo nxa sesikhangela ababalisi abasemadrobheni sibona njalo ukuthi bayazuza isikhathi sokuthi befike lapho kule free internet endaweni ezishiyeshiyeneyo but abasemakhaya babala ithubale.
Nxa sesikhangela ukuthuthukiswa kwemfundo yabatsha abasemaphandleni, sikhangela kakhulu ukuthi ababalisi balakho ukuba bengelalwazi olugcweleyo ngokusetshenziswa kwemitshini yakulezi insuku. Yikuyini okungenziwa ukuze kuphathiswe kube lentuthuko le?
Ya, ngesikhiwa sithi sikhangelele ukuthi kube le-wholesome approach, ukuthi wonke ama-stakeholders awe-education ebe lethuba lokuthi befundiswe ngeze-intanethi, bebe empowered ngendaba ze-intanethi. Nxa singakhangela ababalisi, nxa benika abantwana umsebenzi wokuthi beyenze ezindlini, baya bekhangelele ukuthi abazali befike endlini bencedise abantwana njalo. So nxa abazali beyela ama-skills lawa ukuthi bekwanise ukungena kwi-intanethi, bengela i-intanethi yakhona ezindlini, kuyaba nzima ukuthi abazali abasemakhaya bencedise abantwana babo ukwenza ama-research atshiyetshiyeneyo njengethuba lelo esilibona litholakala emadolobheni.
Ikuyini elikubona kuqakathekile nxa sikhangela udaba lolu elingakukhuthaza uhulumende kanye labanye abakuhlangothi lwezemfundo abagoqela ababalisi, abazali kanye labantwana?
So sibona kuqakathekile ukuthi uhulumende nxa efuna ukuthi indaba le intanethi ihambe kahle kahle ezikolo, kufanele ukuthi wonke ama-stakeholders, ama-parents, abazali, abantwana lababalisi bebe empowered ngendaba ze-intanethi lezi.
Kusigaba sabatsha namuhla besixoxa lomnumzana Munyaradzi Masiwa ngokuqakatheka kokusetshenziswa kwemitshina yakulezi nsuku kanye le-internet ekuthuthukiseni kwemfundo ikakhulu emaphandleni. Asihlanganeni ngesikhathi esifanayo ngeviki ezayo. Olivalelisayo nguTabo Kancube.
Yes, siyabonga kakhulu ke Dabo Kancube, ungadinwa kusasa. Wezemidlalo, iqembu leChicken Inn namhla linqobe ele Highlanders Football Club 2-1 emdlalweni weCastellaga Premier Soccer League odlalelwe koBulawayo. Nansi impumelelo yemidlalo efanayo. Manica Diamonds 1, Capes United 0. Wange 0, Ngezi Platinum 0. Dynamo Stimbare 1, Tel 1 0. Bulawayo Chiefs 1, Simbapura 0. Nakukunye njalo okwezemidlalo. Namhla sixoxa lo wayedlala umdlalo wenguqu umzondi womgaza osehlala kweBritane. Ake sizwe ixoxa lo msakazi weStudio 7 uEzra Jesus Banda.
Umzondi wathi ukuthi mzo waqala ukudlala ezenguqu esemncane, wadlala iqembu leZimbabwe Saints, amazulu lesizwe lama Warriors.
At one point ngakhrosa ngihamba wadlala kwaHighlanders, whether it was fortunate or unfortunate, kwaHighlanders ngisahlala ngesikhathi eside ngabuyela ngaZimbabwe Saints. Ugogo wayengumuntu othanda iqembu leHighlanders, isifiso sakhe sayekuthi ngidlale iHighlanders, but ama opportunities angikhona asabuyanga. But she remained my number one fan, even since I left Zimbabwe Saints.
Umzondi wamkatsa wazalwa koBulawayo wakhulela khona.
Ngadlala ibhora lami for amaqembu ayi-2 aweBulawayo, which is Zimbabwe Saints and iAmaZulu Football Club. I was fortunate enough ukuthi ngakhona lokuthi ngirepresente i-country yethu iZimbabwe at all levels, should I say, from under 17, under 20, under 23, and Zimbabwe national team. To be unfair for me, with me comparing it, maybe the standards have dropped. Maybe the current players, they see that as equality. But on my side, maybe I see different. My main issue is mainly junior. I'm a junior programs, which I don't think they are non-existent compared to Tina Sikhuliswa.
Abantu bakhala ngokuthi abangabadlali benguqu yibo kumele baphathe ezenguqu eZimbabwe.
One day maybe ngizabuyela ekhaya ngiyoncedisa nami ngendaba yobhora ukuthi silibonele, you know, likhula lisaphambili. So for now I don't have any aspirations ukuthi ngizaba ngizakhokhela, whether being a coach or an administrator.
Umzondo wamgatsa ngumuntu olothando njalo inhlelo zokuncedisa labanye abadlali benguqu lentandane eziselwayo eZimbabwe. Umgatsa uyadlala ibhola lokuzilibazisa eBrithani abuya qeqeshe abasakhulayo. Imele Studio 7 igama namu Ezra Jesus Banda.
Yes, siyabonga kakhulu ke Jesus lethemba lokuthi uzaba le mpela viki elejukela. Yes, ke sibone ke ezomculo khona manje asingeleni sibone.
Sanibonani, igama lami nguNomina, ngiphuma eChangwa ePlumtree. Lapho engazalelwa khona umama wami la wayephuma khona, ubaba wami uphuma eGaborone eBotswana lapho engakhulela khona. So yeah, mina ngingumculi ngi based eGermany, okwamanje ngise eBotswana eGaborone. Into engazenzayo last year ezinhle kakhulu ama highlights kwakuyi media tour yami lapho eSouthern Africa. Ngaqalisa eZimbabwe eBulawayo ngayenza Skies Metro FM, ngavakashela iNust University ngayenza i-master class, and then ngase ngisuka ke ngiyaqalisa eSouth Africa media tour. Ngaqalisa eCape Town, eJohannesburg, laseDurban. Sayenza ama radios eDurban, sayenza eJoburg, Okhozi FM, umhlobo wenene, lapho engabe le live show also kuma platforms abo ama social media kumhlobo wenene, and sayenza ama TV shows, ama interviews oSABC Sport, SABC Morning Live o Trends, ngayenza labo newsroom. Yeah, so kusuka lapho ke ngasenziya Europe, ngaya eportugal eGermany locating ama DJs engasebenza lawo, ngabuyela njalo ngaye Cape Town ngayenza Cape Town manyama TVs lama radios, and then ngasenza eJoburg. So this is what engangikwenza umnyaka lo odlulileyo, and then ngabuyela njalo ngaye Botswana ngayenza imedia coverage encane Pula Power or Flavor Dome ku BTV Botswana TV, ama radios interviews, and then lama newspapers ngaperform njalo kukhona lapho kuPula Power le Flavor Dome. Ukusuka lapho ke ngasenziya ngibuyela ngisiya eJohannesburg, nga continue ke nge media tour esasiyenza ama radios wonke nje lama TV. Kuthe kusuka lapho ke ngasenziya eCape Town ngavala i show ama kuthiwa yena media tour, ngavakatshela i Bridges for Music, it's a college ya music, a beautiful one, and then ngayenza masterclass ngayenza labo Hectic 99, and then ukusuka lapho ke ngasenziya eBotswana njalo ngavakatshela i Childline Giving Back to the Community nge foundation yami SAA by Nomina, sadonator ke izinto ezazifuneka khona ngale ezazishota, ngaspend i day labantwana nge Christmas. Kuhle into ezibuyayo kathesi njalo ngengoma lo Sean Kingston Closer to You is out, is available, iyenza kahle. I'm looking forward ukubana ngibe le video layo. Into ezinye ezibuyayo ku redefine brand, building a professional team, le new management kathesi e-Europe njalo si plan European tour, African tour, lama collaborations international, sisebenza ama projects a international kathesi angeke ngikhulume ngawo okwamanje. Yeah, njalo ngisebenza i-EP engiyenzayo. And into emnandi kakhulu engikholisayo enjabulisayo njalo i-collaboration lami lo Sean Paul, ingoma kuthiwa ngu-All or Nothing, yabuya kathesi ngo-May. I'm looking forward to that, njalo kushuta i-video naye. Yeah, yizo izinto ezinjabulisayo. Ngiyabonga kakhulu, thank you.
Yes, siyakubonga kakhulu dadewethu, sikufisela inhlanhla empilweni. Siyakuzwa sulu uyajukajuka lapha lalapha, siyakuzwele isikhathi sakho mama. Singawugqibi uhlelo lwanamhlanje, wothi sikhangele ebeselazo. Ibhanga le-Reserve Bank of Zimbabwe lethi selimise amakampani ambalwa ukuba asebenzise ama-accounts awo ngenxa yokuthi ayala ukusebenzisa imali entsha eZimbabwe Gold. Abathenga bethengisa impahla bakhala ngokuwa kwesindo seZimbabwe Gold kumbe iZig. Abakubandla elibusayo bathi amakampani akhwezela ukukudeka kwesisindo seZig. Siqhuba lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje. Oliver lisemoyeni ngenjabulo. Umthembo Sithembayo keeps Dube. Lilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.